Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 1st, 2020, a brand new year. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Kande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we want to hear your New Year resolutions and any thoughts you may have on what could be in store for the coming year.
Many Zimbabweans in the diaspora have had to carry the burden of financial and material support for their kith and kin back home because of the deteriorating economic conditions.
2019 has definitely been a very difficult year for the populace in general, as the economy has continued a downward trend throughout the year.
Hopes for a better year have been dashed by the grim spectre of yet another drought that looks imminent because most parts of the country have not received any significant rainfall so far into the farming season.
Meanwhile, the government has continued promising people that it has implemented measures to arrest the runaway inflation, but indications on the ground are that there is nothing, almost nothing, that is showing any positive move.
Tonight, we want to hear your thought on what you think about the prospects of the brand new year that we are starting today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are live streaming on our Facebook pages right now. You can go to VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Zimbabwe.
Mashoko makurwa. Ikuti vaende kwese ikoko.
Yes.
Waopa here mari dzekufambisa hanzi mafuta ekufambisa akakwira mutengo.
Havanoshandisa sola.
Sola. Ndizvo zvechaizvo. Ndozvimwe zvinhu zvatiri kutarisira kuti mugore riri ra 2020 ratatsika nhasi iri. Shanduko inofanira kunge iripo handiti. Nekuti gore rapera ra 2019 nyika yaichema kuti zvinhu zvakaoma, hakuna magetsi, hakuna chii. Asai vakakurudzira kutaura nemumwe wangu yekushandisa masimba ezuva, solar energy. Ndezvimwe zvinhu zvinorerutsa ndima. Kuitawo nyaya yekuti mvura iri kunzi hakuna mvura, nyaya yekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muSouthern Africa hanzi nevakawanda tinonyanyo mirira mvura yemudenga kuti ichanaya, kuti akamboshandisawo yepasi yekuita mabhoro, toita madiridziro nezvimwe zvakadaro, ndezvimwe zvinotarisirwa muna 2020. Ndo zvandiri kukupaiwo ini zvandinofunga zvinosimudza kana kupundisa nyika. Tida kunzwawo imimi kuti muri kuti chii. Nhasi tiri kutarisa 2020 kuti chii chaangadai akachengetera vana veZimbabwe zvamunoshuvira kuti zviitwe nekurudzira zvamunopa kune vari mumasimba. Tichitarisawo zvakare kuti 2019 tapfiga goni zvachose here. Hakuna here matambudziko achatiteera hanzi ukangopinda usingachekwe kuti dhora vharwa here wari vhara negumbo. Dzimwe nguva chihuri chinga chaenda padhoo, dhoo rinosvikorovera harichavhari. Wotocheuka wobata kuti ravhara here dhoo zvechokwadi. Hakusina matambudziko achanditevera, Chris.
Ye, chonga, siyadhibana zvihlobo lamhlanje ngelanga le-New Year. Ye, sisungula ke umnyaka ka-2020, siqala ke lamhlanje. Yiko ke siyalinxusa kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum ukuthi asixoxeni ngokuthi libona njani lo umnyaka. Ngawaphi amacebo angenziwa ukubana uZulu jikelele ahlengeke ebunzimeni lobu obukhona obukhona ngomnyaka odluleyo oka-2019. Ye, sicela nje ukuthi wonke umuntu ungawusekhaya eZimbabwe kumbe emazweni ungasitshayela ke ucingo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 0891-465-0318. Ungasichayela ke lapho kumbe usithumezele i-message ye-WhatsApp. Siya kufonela nje sixoxe ecingweni. Bakhona esibanxusileyo njalo ukuthi basincedise ukuthi sixoxe labo. Sixoxisana nje ukuthi umnyaka lo odluleyo bawubone njani. Njalo lo esiwusungule lamhlanje bazawubona njani. Jonga.
Rikaiti mwanzwa watereri varipa Facebook Shona page. Hanzi kuna na mkoma Obet Majambe. Hello VOA team. Ayu watinoto kwa muri. Hello mkoma Obet Majambe muri kwa muri. Vati waruku tuona from Harare. Kuita Villa D Manase. Hanzi magadi indonzi Villa D ku Cape Town. Tinotenda mkoma Villa D kana kuti ndi sister Villa D. Owe ni mafa watipa namba zao. Hanzi ndirimu Upington ku South Africa. Mkoma Obet Majambe ranzi Happy New Year. Ayu watinotenda shukuru. Honesty Chinava, may you call me on this number. I want to phone you. Mkoma, Nevado Chitemerere, and the Masquera say I want to square Shakanaka. Jumechetu wakubaguna Mkoma Fraser, Chicks Nathan, and the Masquera say, kwese kwa muri watari, watereri, dichiti Happy New Year, loud and clear, in Intelligence Bureau, South Africa. Ndo kwawari huku.
Ye, jonga, si kangele ke ku Facebook yetu kutwa ke hai kukanya inchina itu hai hambanga kahle e Facebook siyailungisa. Sida basemo inige ku Facebook basilandela ku VOA Ndebele lingasi landela ke listumela ke imlayizelo yenu. Ye, okwamanje ke silaye esinqusileyo umhlonitshwa wethu walamhlanje unkosazana Judith Isabel Dlamini, yena ekhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane edolobheni ele Bradford. Siyakwamukela kuhlelo Madlamini. Hello? Hello?
Yebo.
Yes, I want to tell
you.
Yeah, first of all, can you tell us how you managed to cross over from the old and tired 2019 to this brand new year 2020?
I managed because I've got a vision for the coming year. Mm-hmm. So that's how I've managed to cross it because I've got the vision for 2020. Otherwise, if I didn't have a vision, I would just maybe stay on the ground.
Mm-hmm. And from what you can see, do you think that it's going to be a better year than the last year?
It can be a better year according to us. What are we making? So if we don't make better choices, it will be like the last year. But we have to make choices that we have to be determined, work hard, that 2020 can be a better year.
So, what about our show, Nagamama?
And you know,
ah, Pokandova told them not 2020 when Roa Quesses and later Minanga Kulum and Dotaura
Lamia Kulum and Yakulum.
In the native after sign language, what I'm going to own as it.
I told him the name Greek in the Notaura. And I'm a member of him known as Greek here.
I was not a bit of a baby. Thank you so much. Tanzam Stora Uti Mune Urumba, Makatari Sirakana, Makaita Uti Mungemchi, that is Samana 2020. Zvizva muri kutarisira kuita muna 2020.
Muna 2020 ndakubatsira special pane rubatsiro nevanhu vanorwara kumusha uko. Because vanhu hakuna mushonga, hakuna chipatara. Saka my vision muna 2020 ndakutanga kuti ndivake clinica kuti pano.
Wow.
Kumusha kwandinobva uko.
That's a great vision. Muono Matunu haka tendereza kwa muno vai mimi. Nde happy surrounding areas. Zenga benefita from you.
zvakafana nana Chongogwe, Chocholo, Kwarai, kwese kunana Gwaikana, kuchichenda uko. Even bamwe vanhu venkai on the other side venkai vanogona kusvika. Kune mavillages akawandisa.
Thank you so much. Maybe I can just throw one last question before I hand you over to Chris. Are you working with any other Zimbabweans, or is just you yourself and you alone?
Yeah, clinic and the Bushanda in here alone, but in my Zimbabweans, we've got another thing as well that we're trying to tackle with other things. But I am working with the other Zimbabweans, but not with this clinic. This clinic in the Bushanda.
Thank you so much, Chris.
Yeah, ungasitshela mama ukuthi inhlanganiso yakho le Bradford community imi njani, inhlanganiso enjani, njalo iphathisa njani?
Inhlanganiso efuna ukuphathisa abantu abakuleli wele Britain, ngoba siyazwa izindubeko ukuthi abanye bayashona kule indawo. Sasincedise ngokushaya izimali, sibashayele izimali ukuthi kumbe sibuyele ekhaya, kumbe sincedise omunye wethu ngashonela la, sincedise ngemali ukuthi encedise abazali ekhaya. Kumbe omunye ngagula, sincedise ngokunjalo. So not ukugula kuphela, kumbe izethekeli zingafika kulelele emzini yabantu. Labantu abethu nxa befuna ukulaywa, sibona ukuthi bayalaywa. Le mishanto nxa ingane iyachitheka, sibona ukuthi sikhona siyancedisa. Abantwana uma beshada, sibona ukuthi siyabanceda futhi siyabalaya.
Nxa libanceda abachadayo, libanceda ngani? Ngoba sizwa kuthiwa inani labantu abehlukanayo lingani liyale lokho liqansa lisiya phezulu, kodwa nxa lina linceda liyaba libukhangeleni kakuhle kahle?
Ikho lokho esesithi esekwenze saqinisa leli lunga ukuthi siqede udubo lona lesilalo ukuthi abantu uma bebuya besebenza babe bengelasikhathi kube lokuthi omunye uzakhuluma laye, kumba kulabanye abantu abangacebisa. Uma kathesa uma abantu bele nhlupho bayeza ukugijisa sesibaxwayisa.
I see. So Jongai, he what she's saying, she's talking about this organization, the Zimbabwe Bradford community. They also assist premarital
counseling.
Yeah.
That's a good organization. You are organized, yeah?
Yeah, we are organized.
Yeah,
because back home, our ancestors were organized. We're people full of wisdom, so we are following their footsteps. You know, when you are old, you have to have wisdom so that you can pass.
Thank you so much.
We want to pass a piece of our wisdom.
Yes. And our Zimbabweans in UK taking up your advice?
They agree. I think the people, they're just willing to find somebody that can bring people together and bring the unity, so that like right now, it doesn't matter whether you're Shona or Ndebele, we all come together and want to get off with this thing about the Ndebeles and the Shona. We just realize we are only one Zimbabweans and in a foreigner land. So we want to get rid of this thing, political thing in a foreigner land, to come as one Zimbabwean. So we're dealing with those things that people can work one in unity. But how can we build that country if you are divided? So people hear what we talk, is like we have to walk in unity before we go back to build our country.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our first caller. Hello.
Kazwe, Odunga.
Magadi kundiana.
Oh, do you want to go to South Africa, Mumukopane, Limpopo province?
Mukoma Elfas Chigocha.
Yebo.
Thank you so much. Ndimaita mutereri wedu wekutanga mukoma Elfas. Tipei zvamuinazvo.
Right, zvandinazvo ndezvizvi, gore ra2019 gore rakarwadza zvimwe zvisingatomboiti. Kurwadza kwegore rino, kwegore rino, inyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka. Asi chandinoona ndechekuti hatina kufanirwa kupomera kusa naya kwemvura zvakanaka kufaya ma global warming naya nekudzidzi zvakauya tichiziva nyika inoita mari every day kana kuti every second every minute every hour asi vakatungamirira nyika havana kumbohoye nezano repamberi rekuti tiinge mvura iri pasi pane ground water yakawanda zvinenge iti pasipevhu apa kana kuno kana kunamibia kana kupi kune ground water tozobva po macommercial farmers aya angatabudirira kare nekare aya enda ine mamassive dams but ndinoatozviziva kuti hapana munhu akambofunga kuti ngatitore madhozi atindokupa madhamu iwayo nekutigadzirira maglobal warming ari kuyaya nguva yaitonga varungu kwakatombove kuine madrought but zimbabwe haina kumboimporta zvekudya nendawa kune kuine macommercial farms achifenza saka macommercial farms ndianazotorwa naiwo bato riri kutongawo ndobva wagowana handitakagara izvi ndichiziva kuti migrating zvavo vamwe vabata 15 farms ukatarisa all those 15 farms they are not utilized hakumboshanda kana asi mafarms aiti enyari kuva honga achishanda toregera kutenga chikafu kunze chinzakaita sechibahwe chinziri easy kurima chichishandisa us dollar yacho rinonzi rinoneta kuwanda ende kunetsa kwacho kungotadza business bezekemuziri kweko bato riri kutonga hapana chimwe chinziripo nekuti zimbabwe ine zvese ndoera ndizvoni zimbabwe ine maresources akawanda azimbabwe yakapfuma asi vatiregera ti vanhu vachibuda inini chikoro nekwezvesekondari yakandidzidzira kuti mahuman resources ndo the best resources tisata mwenda kuna nadiamond kwete wana ngoda wana platinum wana so saka vanhu vari kuregedza hurumende iri peri kuregedza vanhu vane ruzivo mune masectors akasiyana-siyana vachienda kumbosimudzira maeconomic nyika vozotanga kuchema nemasanctions interzekani yatofunga kuti targeted sanction chinhu chakaita sedrone chinasodrivewa chiri kuita pana nhingi chinete nhingi chinozonetsa mbuya wangu vari kundohwa uko sei
asi kamukoma zvinonzi nyika vanhu saka vanhu vacho ndimi mukava musingabatsire mukuvaka nyika mati vatungamiri vanga vakavega here
aiwa watombodi kutombobatsirwa vaenda vavo patrick mukaunza mari ikoko vanenge vachingotora vachidhivhete vachindoita zvinhu zvavo zvavanoti gore negore vachiti hezanupei taita zvisungo hezanupei taita zvisungo hezanupei taita zvisungo hezanupei taita zvisungo mari dzichiita ikokoko musiono musiono taitaurwa zvinjanzi ndikabatauraya nyika akauraya nyika sei nendavaita zvisarudza handi ndiwo vaimusarudza wacho vaakusara uchitaura kuti akauraya nyika handiwo yevanisarudza chii nyikagiri mugabepo president saka akauraya nyika achiuya pasi handaisa zvisarudza
aiwa regai tigozotsvaka vatinopa mukana vebato rezanu p f nevari muhurumende vatipewo mhinduro totenda zvikuru mukoma elfas
kunyanyanyanya wana philip gaure chaichaizvo anda kunongedzwa nachibhuruwe murume iyeye ndaari kufungwa takapuka hatina kupuka kusvika ipaka
aiwa tinoimba vagaule vakateerera asi chakanakira ndechekuti studio 7 inenge ichipa mukana dai tataziva kuti nhasi tichabata mukoma edvas dai tatobva tauyaona vagaule muchirongwa achipindura thank you so much mukoma edvas regai titore mumwe muteereri ari parunhare allo
makadiko
takasimba ndiya navo
ndimufundisi moyo
mufundisi moyo makadzokera kusouth africa here kana kuti muchiri kuzimbabwe
tiri kutambura tiri muzimbabwe ndichema nehama
aiwazimbabwe ndizvozvo ndo zvazvinoda hanzi inonzi mukumuonera pamwe chuma chemuzukuru
yaiye chokwadi
taurai tinzwe nyaya yamuinayo tichitarisa 2020 na2019 musamukanganwawo
ya regai ndiikwasi zvangu vateereri vose mumbiri yacho jesu kristu 2020 watapinda muzuva ranhasi na2019 apa chokwadi kungoshanduka zvavo kwenhamba kungoshanduka kwenhamba senyika yakasikwa namwari kuti makore anenge achifamba asi matambudziko achiri mazhinji mukati meruzhinji rwezimbabwe nhamo iri mukati menyika ine yatigerei nhamo inotyisa inotambudza inorwadza chose tisingazivi kuti nhamo yakadai chapira rini nokuti tarisiro yekuti 2020 angagona kuita zvakanaka handiuoni nenhaya yekuti kachizvitarisa kana muchiona nedenga remvura isinganayi nyika yedu inei yatigere inoratidza kuti yakatukwa zvikuru nyaya yekuti kana mvura chai hakuna matambudziko ane vanhu mazhinji saka 2020 uyu ndiwezita zvavo kungototi wedzere makore kukura nekurarama tichienda mberi asi chinoshanduka handichioni asi chingoripo nechiboti tinongotenda upenyu hwatakapiwa namwari tirarame nokuti kana chitarisa chimiro chiri mukati menyika inei chimiro chinotyisa nokuti hapasina tarisi rekuti 2020 ungava neshanduko mukati menyika yezimbabwe notesa tachiona kumabasa kwacho nhasi uno kazete kadikidiki karikutengwa nedola dola yaiya yaimbova akasimba airtime iri kutengwa nedola dola iro i 100 ku South Africa saka 100 chiizvaitwa ne $1 kuratidza kuti zveshuwa bond note yeye kwa zveshuwa nyika inei yaparara yava kuda kuti utungamiri ugone kudzoka uzigare pasi uzive kuti ungabata sei nekuti zveshuwa tingagona kuti 2020 ingava ingabereka chakanaka muZimbabwe munomo andioni asi Zimbabwe ichiri nenhamuhombe chaiyo
nekuti
kuti
aiwa tinotenda zvikuru mufundisi moyo. Thank you so much. Toshwira kuti munge muina 2020 akanaka.
Watinotenda tingotiwo mhuri yose yeZimbabwe ngatirambe chinamata Mwari. Mwari ndo chete watangosara naye watakamira naye tinotikavimba nemunhu hatibudiri asingativimbei naMwari.
Chinamata
ndo chete watasarwa naye kuti atinisei mvura vanhu varime mhuka neshiri nepfuyo
zvirarame. Tinotenda. Thank you, Chris. That's Mfundisi Moyo, one of our regular callers, and he's calling from Zimbabwe. Last week he called from Chiredzi. He was in Chiredzi in Zimbabwe. He says there is nothing that has changed between 2019 and 2020 except the figures. Yes, so he's saying Zimbabweans should continue praying for the rains. Because he's saying the drought is very, very persistent. And I think that's what Mukoma Elfas also said. He was urging the utilization of underground water. That's Mukoma Elfas Chigocha. He said because of the drought, the government should also utilize the pumping of groundwater.
Mm-hmm.
Yes, I think you have callers or listeners, viewers.
No, our Facebook page is still down.
Oh, okay.
The Ndebele page is down. So, Mama Madlamini, ngokuzwa kwakho kwenzakala ekhaya, ubona ungani umnyaka lo uzabe unjani, ikakhulu sikhangela izindlala lapha, ngiyazi ukuthi ukhangela indawo ezinjengabo Lupane, le Matnot nje, in general. Ungasitshela ukuthi ubona njani umnyaka lo esiqalisa lamhlanje?
I think maybe inkomo ukuthi zabe zingela kudla. But as well again kuyafanga ukuthi abantu bebona ukuthi bona bawuthatha bakhangela njani. Ngoba izulu kalikho ngizwa bakhala ngezulu. But kuyafanele ukuthi thina sibe le plan B nxa izulu lingani, maybe escape in for this crisis ukuthi sinathise izinkomo zethu.
Manje yakhethwa ngani imgodi njengoba abantu bekhala ngemali kangaka?
Kumbe abantu bona bephandle bengazama ukuthi bechaya izimali la ndikho ngaphema ama-American lichaya izimali sincedisa abantu bekhaya. Ningachaya ungasacrifice lichaya kuyi-$10 kuyafika kunceda ngoba I believe there is more kula abantu abaningi abase-America khona ngapho okuthi $10 aso mali eningi lami nginje ngachaya i-£20 ngoba isigaba lesigaba silabantu abakwenye indawo ukuthi abantu bengabuya sisebenze ndawonye. Zabona abasegula abanye labo bengakhipha kumbe i-R20 you can do something. Ngoba I think we need to have a vision of what we're going to do ngoba singaze sicomplain izulu nxa lingabuyi but we have to have a plan B.
Kodwa sikhuluma nje kathesi liyaphathisa yini abantu abalambayo njengenhlanganiso ye Zimbabwean Bradford community.
Yes, siyancedisa mina ngilenye inhlanganiso ex Zimbabwe primary school. Siyachaya izimali imali saqedisi ukwakhi yamaklasi kade engaplastwanga saplasta phansi sachaya imali sathenga inverter ukuthi abantwana bebe lama-computers. So siyachaya, siyakhuthaza ukuthi umuntu engaze echaye lo kwanza ukuchaya i-R10 is okay lo once ukuthi echaye i-R100 so abantu ngabe hlangana. So kulenye igroup ekhona futhi engiyo eZimbabwe primary school abayenza okunjalo.
Hayi siyabonga. Ungabamba nje kancane ucingo sithatha umlaleli. Hello
Hello
Yes, akwamukela kuhlelo.
Salbonani.
Yes, siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lokhanya useBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani eBotswana umnyaka omutsha?
Hayi, umnyaka omutsha siwubonile. Hayi, eBotswana go right.
Lingene njani?
Umnyaka omutsha siwungene kuhle sikile. Noma nje umuntu engayanga ekhaya ngenxa yomsebenzi, kodwa hayi, siwungene kuhle.
Ye, belimelindile kwaze kwatshaya u-12 la dubula ama-firecracker.
Ah, besendele, hey, bengikhathele ngoba ngihamba nge-truck.
Ah, okay.
Yeah.
Ah, kulungile. Ungasiphathisa kuhlelo lapha kumbe bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Yeah. Ngizabingelela emaphethelweni.
Ah, okay. Yeah,
bengithi mina ngikhangele umumo wezimali owasekhaya. Ngomnyaka lo odlulele ipolitics bese ekhaya ngomnyaka lo odlulele ngase ngikhangela le mpilo yabantu nje i-social life indlela abantu abaphila ngayo ngizaqala mbuyele futhi ngithi emalini mina owami umbono ngezemali ngibona ukuthi uhulumende akacaci kakhulu ebantwini ukuthi imali okufuze isetshenziswe elizweni ngoba ungahamba ekhaya uyathola ukuthi noma ungaphula noma ula mali yesidola ulalawo mabhondi sili uyathenga lokho kuyona liyani i-system noma nje kungekho official sesokusithi ukuthi yena layo uhulumende athi yena nxa ubhadala kuye eboda uza ethi ufuna ubhadale nge-foreign currency eyalapho ovela khona kodwa ungathi uyananzelela uthole ukuthi bayala bona ukuthi kusetshenziswe i-US dollar kumbe ipula kumbe irandi i-foreign currency in general ubusuzibuza ukuthi imali liyana bangayikholektha kuwe i-foreign currency bayi-incorporate njani ku-central bank yethu njengoba bengala umthetho ovuma ukuthi bareceive imali ebantwini i-foreign currency bese ngisithi mina ukufisa kwami kusiya phambili kulo mnyaka ngifisa ukuthi uhulumende ngabuyenzakale acace kuhle kuhle ukuthi ufuna sisebenzise yithi imali ukwenza ukuthi noma lathi sidonsa lapho esidonsa khona sidonse sikhangelele ukuthi kumele ukuthi ngathola okuyi-1000 kwami laphana ngifike ngushintshe official rate le official rate okokuthi ngifika ngiyishintshe incedise ilizwe ngoba kunenge ukufuna imali ekhaya osokusenza ukuthi izinto zonke zimi bese ngisiza-ke indlela abantu abaphila ngayo ekhaya hhayi ekhaya kuzima madoda kuzima ekhaya nilodadewethu mina ngaigrouphu yethu yemuli wathumela wathi wabonga ukuthi egroupini wathi hhayi ekhaya kuzima uhlale ekhaya yena ule bhizinisi yakhe so abantu bayahlupheka ungakhangela ukugula abantu bayagula ezibhedlela akula mithi akulabodokotela yazi yonke into akula kudla yonke into inzima nje vele ukuba sekhaya kuzima bese ngisithi ama-i-politics zakithi ngikhayelela ukuthi omnankagwa nxabe senze izinto bayathula zi ungasakwasili ivele lo-president umbani la-president kuze kuphela belokhu besithi ama-austerity measures uyabona ukuthi thina singabantu abangafundanga ikakhulu ngizadikithi emathebelezeni nxa usithi ama-austerity measures ungachasisi kahle kahle ngesindebela ukuthi utshoni akuzima ukuthi lami ngiqalise mplani ngikhangelela ukuthi wena dawuyilida yami ukhangelela ukuthi ngiye ngapi
okay
lezengisithi-ke sengiqeda bezengisithi mina umnyaka le esiya kuwo mina ngokufisa kwami sibile bengifisa ukuthi ilizwe lakithi ngaliyathuthuka ngoba even thina sesisala emazweni sazisadina abanikazi bendawo kusithi ngakuyalunga sisebenze sibuyele khonokho kulutshwane esikutholile sibuyele ekhaya and bavuma ukuthi nxa ubuyele ekhaya ulokuzintwana kwakho ungakubhadaleli inkalakathi yemali ngoba okunye okusibambileyo uyabe ulokuyimthina kwakho lapha lani kube zima ukuthi uzayithola ngapha i-foreign currency yokuthi imthini uyithenge nge-20,000 pula uthole i-100 ubhadale i-100% ubhadale isiyi-200,000 pula ukuhambisa izinto zakho ekhaya uyeqala ukuyidinga kwakho okuncane ekuqineni-ke bese mbingelela lina madodelisi esisidula abantu bezimbabwe bonke-ke kakhulu abantu bakamthwakazi le muli yami unkosikazi wami labantu abami abasekhaya lo baba lo mama labafowethu ngiyabonga
hayi lathi sibongile ube lo mnyaka omutsha omuhle
hayi kuyabongela
ndofuna thina umthekeleli parunare hallo
hallo
ye ndiyani awo vahove muri kutaurira pasi sitereke zvaita sei mvura yapwa here mumutsime mune hove yaramba kunaya aiwa simudzai izwi vahove vanhu vanzwe kuti ava hove vari kuchema kuti mvura haina kunaya
okay aiwa ndonga ndakunzika mani
ya makunzika nawe muri kupi vahove
ringo kuZimbabwe hangu masvingo
masvingo Zimbabwe tinotenda mapinda mugoredzva tudze kuti nhasi maripinda sei goredzva iri
hapana chokufarira chamwari 2020 inongova paper 2 ye2019 hapana chambochija
saka panonzi gore rinorira paya pakuti gidyi richitena nahamuna kana kutombopembera kuti yewe
handinaini ndandakatobatwa nehope nekuti papasina chokufarira
zvakaoma titaurireiwo shuviro yenyu muna 2020
tariso ndoekudai mwari anoisa mvura kuti azidaiia zvakanaka nekuti mvura hapana kwatiri
saka zvinhu zvakamira sei zvirimwa kumasvingo
wangu pakaipa zotooma zvimwe mbudza inongova mumbiri
zvangooma zvakadaro
zvitooma zvakadaro ame nekuti inorarama negore
pane vari kuita kurudziro yekuti dai paitwa urongwa hwekuita madiridziro vanhu vachiitirwa mabhohoro nezvimwe zvakadaro imunotiiwo nazvo izvo pane kumirira mvura yemudenga chete
zvotaita tapuwa zviri masola nemazibhorani zvemazuva nezvi tataitorarama nokuti kuramba takasora mudenga hapana chinobuda
hapana chinobuda thank you so much mukoma maita basa mukoma hove muve negoredzva rakanaka thank you so much that's our caller Mr. Hove calling from Ashingo is saying there's nothing to celebrate in 2020 and he says Zimbabweans should pray for rains in 2020 I think it's name of Terry hello
Chonga we have our second guest Mr. Solomon Sox Chukowero welcome to the show
welcome and welcome to your listeners.
Thank you so much. We hope you had a very wonderful crossover into the new year.
Yes, we had. We were indoors. You know, in South Africa, is a very violent environment. You don't go around. Otherwise, you cut short your happiness. So we were indoors.
Okay, Jonga.
Ndofunga mungangotanga mukoma maybe you can start by telling us what you are looking forward to in 2020.
What we are looking forward in 2020, as I alluded in the afternoon, that as the Global Zimbabwe Forum, we are a human rights organization or an organization which advocates for human rights. So we hope to see more human rights being respected back home in Zimbabwe, and not only in Zimbabwe but in SADC, and not only in SADC but also the whole of Africa. And as we all know that Zimbabwe is just trying to find its foot, both social, economic, and the political, that the leaders of Zimbabwe are going to find each other. But if they do that, they mustn't exclude any faction. When I mean faction, I'm not talking about a political faction, but a societal faction, be it be churches, be it be labor, be it be students, be it be business, be it be civil society, security sector and the political parties, we must all come together and solve the problems, bearing in mind that human rights is a fundamental issue to be observed in Zimbabwe.
Thank you so much. And Solomon Sox Chukowero, vanhu vesachigaro vesangano reZimbabwe Global Forum vari muSouth Africa ramba yanyu muri parunare mukoma ndisati ndakupa Mike Chris ningotarisa kuti vateereri vari kuti hanzi namukoma Fraser Chicks Nathan Anzi tinoti kune vamwe vanowanawo vaite pfungwa dzakafanana nemi Mai Dlamini. Thank you so much. Vari kutenda basa ririkuitwa na Mai Judith Isabel Dlamini vari ku Zimbabwe and Bradford Community ku UK. Koti Marozva Panastasia anzi estete happy new year, God made it for us. Ekoita Peter Manyaga watching you from Eastern Cape in Queenstown, South Africa. Zvimwe chete namukoma Farai Msemwa vari kutona vari ku Johannesburg. Mukoma Simbara Shekamurai vati pa number anzi fonai. Vakawanda vari kuti fonai regai tigona kuti tinovabata here Chris.
Yeah, chonga. Yes, penduke njalo ku Nkosifazana Dlamini. Yeah, Madlamini uyabizwa lapha bayakhuluma abanye abalaleli bethu bayakubonga. Hello. Nkosazana Judith Isabel Dlamini.
Yebo, linjani?
Ye, sithi uyabizwa abalaleli abanye lapho bayakubonga umsebenzi eliwenzayo.
Ye, ngibazile lendlalele ye.
Ah, okay. Ye, manje ke umnyaka lo njengoba uqala zikhona yini inhlelo elizigoqayo elibona ungani zizaphathisa kakhulu umnyaka usiyaphela njengoba uqala nje lamhlanje ukuthi usiyaphela le zikhona yini inhlelo elilazo.
Ye, especially nale inhlelo ukuthi sibone ukuthi siza ukuthi sibone ukuthi singanceda ngemithi elizweni lonke jikelele. Sibona ukuthi singanceda njani ngemithi abantu ngoba abantu bayafa eZimbabwe. Yinto kade sithi siqakathekise kakhulu.
Okay. Manje lizaqoqa njani? Ikutshaya yini imali njengenhlanganiso kumbe kukhona elikukhangelele ukukwenza?
Kulabanye abekhaya esake sabanxusa babuya lapha bazokhuluma ngathi ngokuthi isibhedlela sihamba njani. So siza buya sibanxuse futhi ukuthi sesakhuluma lamanye amahlanganiso sibona ukuthi singatshaya yini imali nxa kusenzakala ukuthi engxenye sibona ukuthi singadinga le mtshini.
Hayi, kuyizwakala jonga.
Atoenda kuna vachikowero. Vachikowero. Yes. Sangano renyu reZimbabwe Global Forum isangano rashanda richimirira zvaro zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika tichiona pamunombosangana nemaya masangano pai muchimirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa. Muri kutaura nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinge dzichiremekedzwa muna 2020. Vana veZimbabwe nezvizvaro zvekune dzimwe nyika muSouth Africa, South Africa, zvii zvamuri kuitwa imi semasangano kuti zvinge zvisingaitike zvakadaro muna 2020?
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuita inonzi pachirungu advocacy. Nekuti nyaya yekurwisana kana kuti kurwiswa kwezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa harina kutanga iko zvino, yakatanga muna 2008. Yatanga muna 2008, saka tiri kuenda tichinotarisa kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti kuve nekurwisana. Chii chaizvo chinoita kuti maSouth Africans vange vachiti vekunze hatidi. Toona kuti dzimwe nyaya inyaya dzakatarisana nemagariro emunowo muSouth Africa, kureva kuti utungamiriri hweSouth Africa nevana vemuSouth Africa pachezvavo vanoona sekunge isusu kana kuti vekunze vari kuuya vachivatorera mabasa zvikuru. Nyaya hombe inonedza inyaya yeikonomi. Ikonomi iri kuita diki, vanhu vari kuwanda. Handi kunyange isingazosviki hayo pa unemployment rate seekuZimbabwe, but kana vanhu vagara vachiri kuwana iyoyo yavanayo, iyoyo vanoona panika kuti vekunze ndo vari kutora zvikuru sei. Kana mukaona panoitika mhirishonga, vanhu vanove affected ma Ethiopians, ma Somalians, ma Zimbabweans, ma Mozambicans, ma Malawians. Vanhu ivavo mukatarisa Zimbabwe, Mozambique ne Malawi vashandi kazhinji kati vanenge vanhu vanoshanda vanoemployiwa nemachinese nevemuno vanenge vachiva exploita vachivatambirisa mari iri pasi kudarika inenge ichidiwa nemaSouth Africans. Mukazotarisawo maEthiopians nemaSomalians, vanhu vanoona mashops vachi ona mashops avo kazhinji vane employers avo vemuno neve kune dzimwe nyika but kazhinji vanozvishandira asi munoziva kuti panenge pangotanga mhizhonga panosvika element yecriminality vanobva vatanga kungobatanidzirwa vachirohwa vachitorerwa zvinhu zvavo saka tiri kutanga kuita iya inonzi advocacy yekuti isusu as Africans ngatigarisanei as Africans tiite mushandira pamwe tiite maonera pamwe
ndokubatai muromo vachikoveri hameno pari kuita feedback iyo ndandisiro kuti chii rambai nyimuri parunhare tine muteereri halo takasimba ndiani avo taurisai hatisi kutombokunzwai
ndinoitwa Oswell Jawi
Oswell Jawi muri kufona muri kupi mukoma Oswell
ndiri kufona ndiri Cape Town ndikufona ndiri Cape Town South Africa
Cape Town South Africa mari tamba sei gore dzvairi mari pinda kubva na 12 usiku
taritamba zvakanaka totenda mwari atipinda mugore rino pamushanduko tototarisirawo gore rino tawanawo shanduko
inini nguva yandaikura taiti kana dzaakungosvika 12 o'clock pakati peusiku tobata mabhini nguva iyo takati tine mabhini esimbi dzichingoti some seconds past 12 tairova mabhini kusvika tazonetawo nhasi zvivi zvamaitawo imi kupemberera kuchinja kwegorewo muri kure muri kutaurira kure
tati tapemberera hedu tari pemberera gore zvasi tatinopemberera mwoyo usingafari usingafari kuti ko vari kumusha vari kupemberirawo here vachifara dzimwe dzenguva vanga vasingafari nokuti vo vatarisa takasatarisana nematambudziko etinotarisana nawo munyika yedu chikafu chikafu kunaya kwemvura saka tokotide mwari atikwanisawo kutipawo mvura takwanisa kuti tikatorima hedu chero mbeu yacho chigore taingorima nee mudura gore rino kwanise kurarama
but mvura yaramba kunaya
saka tokotide mwari akwanisa kuyanzisawo gore rino pamwe zvingaita zviri nani kuti tisangopedzera mari kuvatumira chikafu kuvatumira zvimari gore ramangwana retozoendavo isu tinoenda takabateivo totoenda totaka kunosekwa nevariko kuti makanga muchiiteko dhoniyo makanga muchiitei dhoniyo isi makangofananawo nesu tagara tiri kuno kuzimbabwe ini makauya nei isi taipedzera mari kutumira nokuda kukoma kwakaitawo munyika medu nemamiriro akaita zvematongerwo enyika.
Thank you so much. Maita basa mkoma wazwa gaiti kore mwe mteereri. Hello?
Hello?
Ndiye navo?
Ndiwa Shaiso.
Shaiso. Muri kufona muri kupi mkoma Shaiso?
Ndiri kuHarare.
MuHarare. Titaurirewo kuti nhasi mari ibata sei gore dzvairi. Kana richiri idzva kudai hanzi izai rinobatwa sezai. Tudze kuti mari kutirira mudonje here mari bata sei kubatira pakati sebasketi here chichaitika
tangoribatawo nemaoko mairi segore nyowani
segoredzva
asi zvinhu zvakaoma kazingako
vamwe vanoti panoberekwa mwana ari mucheche hanzi anobuda akapfumbata zvipo zvake chicha munofunga kuti chakapfumbatwawo na 2020
hamene nokuti mamiriro ekunze chaivo anoratidza kuti kwakaipa
kwakaipa
mamiriro ekunze chaivo ndo ativhundutsa gore nyowani
saka munofunga kuti hapana shanduko yakanyanya kubva kuna 2019 kusvika muna 2020
zvingagona kutoita wese mamiriro azvakaita nokuti ndobva zvangu masvingo asi hei hakuna kana kumbodonha kana donhwe remvura mombe dzedu dzaakutopera kutofa izvi zvikutaura kudai zvekuti kana kuti zvo tichadzipei mombe
hapana
dambudziko hombe ratinaro
Ya, aiwa kungaramba tichinamata kuti dai Mwari vatibatsirane kuti mvura inai. Asika pane vanopfungwa kuti dai paitwa mabhoro vanhu vachiita maprojects ekudiridzira. Imi munotiyo?
Eh, zvakanaka chose asi dambudziko rine hurumende yedu ndekuti inozongofunga zvekudeta ita mabhoro kana dambudziko ratouya. Hatigoni kumbogadzirira tichiri mune zvakanaka. Eh, vanozongomirira kuti kana taita dambudziko zvozofungwadeta zvinodhirira bhoro. Zoona bhoro rozovapo tozotanga kurima. Already drought yatovapo.
Zara inenge yatopinda.
Zara inenge yatopinda. Ngatimbogadzirira tichine zvakanaka. Gore rekunenge kwanaya iroro. Tofunga kuti aiwa kana kusina kuzonaya tichazodai. Plan B. Manje kana tikagara tichingomirira kungoti sezvakangoita kucyclone zvezvo nokuti takazomhanya asi vanhu vanga vatofa kare. Ndozvimwe chete neizvi.
Aiwa, hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira tinoimbawa kuti vane chekuita neraramo dzevanhu muhurumende umu vanga vakateererawo chirongwa chino. Kana vachazosanganawo nevamwe vateerera chirongwa ichi vachavarumawo nzeve kuti aiwa kotadii kumboedza izvi tigare takagadzirira pano nepapo sezvataurwa namukoma Shaiso. Tinotenda zvikuru, muwane usiku hwakanaka.
Notenda.
Thank you so much. That's our caller. Mukoma Shaiso, you are calling from Harare. He says he expects little change and if any, maybe for the West between 2019 and 2020. And Mukoma Oswald Jawi, who called earlier from South Africa, Cape Town, he said he celebrated the new year, but his thoughts were with his family back home because of the economic and socio-economic hardships the country is facing at the moment, Chris.
Yes, sir. Chonga, let's go back to Madlamini.
Hello?
Yeah, Madlamini, uyezwa bayakhuluma abanye lapha abakubonayo labakufiselayo. Wena ngokuyini okufiselayo, ikakhulu nxa sikhangele zombusazwe, kukhona yini okukhangelele ukuthi umnyaka lo ukulethwa kwinguquko?
Yeah, ngiyafisa ukuthi into engxenye zingatshintsha, but I think whatever happens kuyafana ukuthi sonke sibone ukuthi siyasebenza nzima. Into engayitsho.
Kodwa nxa ukhangele wena, ye siyabona uhulumende uthi imizamo ikhona yokuvuselela umnotho welizwe. Ubona ngani ikhona yini okweqiniso kumbe ababusayo sebehlulekile?
Ikhomba cyo ukuthi lanxa behlulekile thina lati yafuna ukuthi singxenye labo ngoba nxa ukuthi bawusem situation nxa izulu lingekho le bengela vision kungela mali baza kwenzana.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ungayala usecingweni lapha jonga. I asked Ms. Dlamini a quick question. Can I just ask Mr. Chikore this same question?
Yes.
Mr. Chikore. Mr. Chikowero. Chikowero.
Mm-hmm. Yeah, Chikowero.
Sorry about that. Mr. Chikowero, yeah, uya kuluma phela isiNdebele kanjani sasixoxe. Ungasitshela wena ukuthi ubona njani umnyaka lo ukuthi ababusayo yibo yini esimele sithi umnyaka lo nxa uphela useyafika sibili uDisemba 2020 sesiyangena ku-2021. Ubona ungani babe sebehlulekile yini ukuthi singabapha elinye ithuba simelele ukukhethwa ngo-2023 kumbe kukhona okuyabe kumele kwenzakale?
Uyabona indaba yokubusa kunalabo abasebusweni ababusa ihulumende yeZimbabwe. Then kunabantu. Abantu ababusayo abakwanisi ukuthi babuse bodwa kungela abantu, bafanele ukuthi bayimvove abantu ukubusa kwawo ukuthi ma izinto sezibanzile bahambe kubantu babuze abantu ukuthi kanti abantu lapha singayenzani, lapha singayenzani. Bangakhethi ukuthi hayi thina sifuni kusebenza nabonke, bangaba ama-civic society, labor, business, students, professionals, nama secrocrats. Mangu ite ama secrocrats, nikuluma ne jog, vanga iti pande, ukuti, nyova, ama soja, wafanele wafanele ema barake, tinase skulume ipolitik. Ai, wafanele kutu mutu wonke, iwe national question. Vangehluka kwenza logo, abantu bazobona kuti hayi sebehlukile ukubusa. Abantu bangabona logo, uzabona sekuba ne-disappointment, abantu sebaqalisa kuba nama-protest, sebaqalisa kubatshela ukuthi hayi sikhani lapha. But bona bangala kukalela abantu, hayi kungcono banikiza abantu ichance ukuthi kati lina lifunani. Abantu babatshele ukuthi thina sifuna ukuthi izinto zikambe kanje kanje kanje.
Hayi siyabonga, ungabamba nje kancane ecingo jonga.
Tine mtereri. Hello.
Hey, mabadi guru wangu.
Takasimba ndiyana yabo.
Jairos Chikomba, ndiri kuno ku South Africa ma Alexander.
Nkoma Jairos Chikomba. Hanzi chimwe chikomba tasa ikombi yandai.
Star what? Why you? Nenika Zimbabwe.
Foni yenyu. Mukoma Jairos, famba imbichana kubva pamuri ka kuti munzwikwe nekuti foni yenyu iri ku break. Hello. I think taita dambudziko refoni yawo yanga ichinetsa kuti inzwikwe. We may have lost Mukoma Jairos. Hello. I think we have lost the caller. We'll try to reconnect with him. That's Mukoma Jairos from South Africa. And tombotarisa edu kune vanyora pano apa Studio 7 Shona Facebook page. Hanzi na Mukoma Livers, Hanzi Livers Manuel, hanzi hapana chinobuda 2020, kweita Garikai Chikore, watching you from, umeno kawana, hanzi kuzwara, hanzi Verening, hanzi Muriseyu, kwa tepenyuri, venepenyuro, jongane wa mwese ikoko, hewa tiruwa penyu, wa taura shokare Mukoma Donald Mamboma, waisa namba hanzi ndifonere, tichawana watu iwano batu kwa herene mujenya Mukoma Donald wafonere wapo. Zvimwe chete nama Mukoma Maponga Tau, tinotenda Maislamini, vari kutenda Maislamini, Mukoma Maponga Tau, hanzi Maislamini totenda ropafadzwai, then Morgan Zviwayo, hanzi pamberi nejongwe, ndezvekare zvanhasi aiwa zvakashanduka, kuita Stavile Cummings, hanzi corruption must end in 2020 ishuviro idzo. Zvimwe chete Dwight Mike Chiwenga, hanzi solidarity from Midlands, ngati gadzire nyika vakomana, ndo zviri pa vanhu vatina vatumira mashoko kuno. Chris.
Yeah, jonga, you go back to umama Madlamini. Madlamini, did you as an organization or as individuals in the United Kingdom, in the Bradford community, have what most Zimbabweans used to have, or some of them still have, you know, where they pull together some money during the year, and then end of the year they share. Did you do that?
Not in our group, but some of the groups do. There's some people that they do.
Okay.
Yeah, there's some people that they do.
So how can you explain to us what they did and how they did it? And how it helps?
It helps some people if they know that they put so much money at Christmas time, then they'll be able to buy the Christmas groceries for their families. Mm-hmm. So which means it's a way of budgeting for them, that it doesn't pressurize them when Christmas comes, because there's a money that is set apart for such a thing. Even for us, we have talked this thing that we will put money aside. Mm-hmm. We'll put some monthly money, or because we've got account, so that when we need something, we just go in and take the money from there. So we're working on to that we put money aside as a community, that you've got money when something happens. We don't always ask people to stay when there is a money that is needed. Maybe we know that someone doesn't have a food, so we can
And then as the future comes in, other programs that we're going to come together as a group to plan what we can do with helping. So we can say to those that are able to contribute so much money once a month, because apparently most of the people do have money. They have money to go and drink beer, that money that someone go and drink beer. If they set apart, I know all my fellow Zimbabweans, they love their beer, but if someone just set the money, that's one, or to send a child to school, than drinking all the time. We need to be people that will leave and leave a legacy. When you die, that you leave something behind, that this is what I live for. Than just not living like an animal and die with that nothing. Mm. So and then for us, the people that are abroad, is a privilege that we are here. So we need to, you know, I know the government has failed, but we need to stop blaming the government and do something. And stop. This is a generation that people blame. My parents didn't do this for me. That's how I am. Mm. But what are you doing? Like, if you are 50 and still blaming your parents for the things that they didn't do, over when you are a child, over the 50 years, haven't you done anything to change yourself and improve yourself?
Mm-hmm. So, but then how can you help yourself when there's nothing to help yourself with?
Like now, I'm talking to people like you are.
Mm-hmm.
You are working in America. You do have money, don't you? You can just set apart to help people in Zimbabwe. So you can help. You can put $2 a week, and then set that aside and say, this is the money that I'm going to give for a cause.
Mm-hmm.
And then I was saying to those people that there's some people that they drink. You know, it's a thing that you can't blame. My father used to drink, so I have to drink.
Mm-hmm.
You don't have to. You can go for counseling and stop wasting money on things that they don't matter. Sorry, I know most of these people don't like this because they like their beer. They like their nobody.
No,
but this is a reality. We need to help the next generation. We do.
That's true.
I don't have children myself, but I love helping children. I'm a person that's supposed to be selfish, and I want to go to the hotels. I want to go and do manicure. I want to go there and then spend money. But you know what? I want to live a life of legacy that I can help other people. When I was a kid, no one helped me. I used to go to school without shoes, but I had relatives that were working. I wish you someone bought me some shoes.
Mm-hmm.
Thank you so much,
Ms. Dlamini. It was a pleasure having you. We are actually out of time. I hope you have yourself a wonderful new year.
Thank you for calling.
Thank you so much.
Okay.
Mashokango pekera nekuti amaya vataura mashoko makukutu chaizvo kuti vanhu ngatisangotarisirei kune vari muzvigaro kuti ivo ndovachatiitira. Ivo zvibvunze kuti inini, what part can I play for me to assist? But as we do that, ivo vari muzvigaro zvekutonga ngava recognize kuti kune vanhu vari kuda kutibatsira kuti ndimaireruke. Oliver Mtukudzi akaimba akati, toda kuti ndimaireruke, ndimahairerutswa nekuti ndini chete. Ndimainorerutswa nekuti unenge uchibvunzawo vamwe kuti apa toita sei, apa toita sei, apa toita sei, kuti nyika ifambire mberi.
Mashoko ekuvaka, Chris. Nadzati ine nyanzvi mukuvaka mashoko.
Yeah.
2020 tamutanga zvakanaka.
Sure, sure.
Thank you so much, vachikovero. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Yes, that was Mr. Solomon Socks Chikowero of the Zimbabwe Global Forum in South Africa. You also heard from Judith Isabel Dlamini of the Zimbabwean Bradford community that's in the United Kingdom. Thank you so much for joining us. I hope you have a wonderful 2020. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hope you stay well until we meet again in 2020. Tapinda Tose. Thank you so much.